chitiko ichi maonero atinoita jonga ndekuti mauto ndiwo akakrieta system yavamugabe yavari kushandisa kana kuti yavanga vachishandisa kuramba vari pamasimba okutoti 2008 vamugabe vakanga vachitori redi kuita set down asi ivo vemauto pamwe chete nana munangagwa zvichida zvinoita sokuti ndo vakatoti bodo hazvigoni saka tinoona sokuti chinhu chimwe chete uye maumiro atiri kuita ndeyekuti zvaiitwa nemauto kunyange zvazvo zvichizama kuketeira masimba akanyanya anga kuivana vamugabe tinoona sokuti ihondo dzavo emuzano pf vari kupfuurira mberi
kune vamwe vari kuti mukuipa kwezvinhu ikoku ndo muchabuda mukana wekuti nyika itsva inge ichizvarwa imi munoti iwo maonero iwa
ndine maonero maviri zvinogoneka chaizvo chaizvo kuti kuipa kwezvimwe ndo zvinogona kuita kuti zvinhu zvinake asi tinodarira kuti ndopfungwa vanhu dzavakanga vanadzo mu1980 saka tikasanyatsogadzirisa nyaya yacho mauto akasabuda pachena kuti ivo vanoregreta zvavakaita makore akapfuura voreurura votendeuka votipa chiringiso chokuti zvavaa kuda madziri zvokuti zimbabwe itongwe nemunhu anenge achidiwa nevanhu vese kana kutoti vaita saizvozvo tinozvitendedza totambira chitiko ichi as a temporary transition to a more permanent solution yemuzimbabwe asi kana zvikasaita saizvozvo tinongoona sokuti kusimbiswa kweyatinoti muchirungu hegemoni zanopf yangoripolishwa and yauya yarenewed with the other people
sevemakereke takanzwawo muchikurudzirwa kuti munge muchinamatira nyika takanzwa vemauto vachiti vemakereke vanamatire nyika zvivo zvamungataurawo imiwo sevamakereke kana zvamurikurudzira
tirikunamatira nyika izvezvinhu nezviri ndaitwa kumashonaland west ndichisangana nevafundisi mubasa irori tiri kunamatira nyika uye tiri kukurudzira vafundisi nevakuru vemachechi vakasiyana-siyana kuti tiparidze zviro kwazvo shoko rerunyararo shoko rerugare titaure chokwadi kuani kuti vasaramba vachimbunyikidza vanhu zvavaita izvi kuna mamugadi ngachive mucherechedzo uye munongedzo wezvavacharamba vachiita kana tikaita maelection mumwe munhu asiva munangagwa akahwina ngavatitambire vafigire vanhu ivavo saka tiri kuti isusu kuami ngavacherechedze kodzero dzavanhu tiri kutiwo kuna vamugabe ndo zvataichitaura zviya ndo zvavawira tiri kuti kuna vamunangagwa vasadekara ndava vachawirwa nezvimwe chete izvozvo as long as vasina kutendeuka pamberi pamwari vachirevesa ndo shoko redu kuami kuna vamunangagwa nekuna mugabe.